nyika ichene tatwarei yange katsikirwa nemapoka anosvika iwo matanhatu aya mapoka ari kuwirirana nenyika Zimbabwe kuti zvataurwa nedare reparamende kuti bhira rina kubatwa zvakanaka ndezvechokwadi uyezve dare reparamende garichitora mukana kutsunurudza bhiwiri kuti ringe richiunza zvakataurwa nevana vezimbabwe mukupfunzwa kwavaitwa nedare kuburikidza nenhume dzavo dzeportfolio committee EICT izvi zvinotaura kudaro nekuti bumbiro remutemo kuburikidza nechipande che141 rinoti dare reparamende zvichigadzira mutemo rofanira kubvunza vanhu zvavanoda vanhu vakataura kuburikidza netsamba dzavo ivo veparamende vanoti vane zimbabwe vaida kuti bhiriri ringe richipatsanurwa romira pamakumbo matatu gumbo rekutanga ririyo rekuti kuongororwa kwemasaisai cyber security rechipiri roita kuita kumabhizimusi pamatandemutande electronic transactions rechitatu roita kuchengetedzwa kwezviwanikwa zvepamatandemutande data protection kasi izvi hazvina kunge zvichiteverwa.
Imiwo sesangano inhunha dzipi dzamuinadzo pamusoro pebhiri irori?
Nhunha dzatinopa panyaya dzebhiri ndevekuti zvinhu zvizhinji zvirimo zviri kutaridzira kuti hazvisi kuwirirana nebumbiro remutemo uyezve basa reparamende nderekuti bumbiro remutemo ringe richivheneka richionekwa mukubudikidza nemitemo inobva muparamende.
Hamuna kupiwa here mukana wekuti munge muchipa nhunha dzenyu idzi munguva yaitorwa pfungwa dzevanhu?
Zvokwadi takapiwa mukana tikanyora zvikurusa rwaro nerwaro tichiendisa kudare reparamende. Tingati kushandirwa kwebhiri kwaane nguva. Bhiri rakatanga kutaurwa nezvaro muna 2007 tikamhanya naro zvikurusa rikamubengera mabhiri matatu mumwe nzira yaitatakurudzira vakabva zvakare vakazotora zvemusoro wavo vakariita rimwe chete. Zvenyika Zimbabwe tikaramba chinyora tichipa yambiro kuti nzira yakutorwa nevadare yekuti vambunyikizo zvinhu zvitatu zvakakura seelectronic transactions cyber security nedata protection hazvishandi nyika dzose dzakazviita dzakabvamo dzikasiya dzikandozvivisikisa nguva zvakasiyana siyana.
Tinoona kuti bhiri iri rakapasa mudare resenate uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti uve mutemo. Tsamba yenyu iyi ichamisa here urongwa ihwohwo?
Kuparwa kwaro kuchamira here netsamba yakaendesa? Izvi hazvisi mumaoko edu, zviri mumaoko evadare kuti vachazvitora here kana kuti kwete. Uyezve kana vakazvitora totenda Mwari kuti padare redu reparamende rachengetedza mhiko dzaro dzanopiwa nebumbiro remutemo rekuchengetedzero bumbiro pacharo kuti ringe richiva bumbiro revanhu rinochengetedza zvido zvevanhu. Zvakange zvisina kuitika kudaro isu semisa Zimbabwe semuziro wenyu wamunotiita tinoita hurukuro, tinoyanana, tinoshandisa kodzero dzese dzatinopiwa nebunjo remutemo kuitira kuti vana vezimbabwe vange vachiremekedzerwa kodzero dzavo. Saka naizvozvo tichange tichitarisa zvikurusa rebhiri rekufamba nzei nemabhururu edu atitsvijira kunyorera munyori wedare reparamende nemutauro waro kuti vafunge zvikurusa nekudzumburudza ndangariro dzavo kuti vacherecheze zvido zvevanhu zvakabva mukubvunzwa kuti vaida kuti bhiri ringe richiva rakaita sei. Saka naizvozvo dare reparamende rapiwa umwe mukana wekuti rigadzirise panga pakakanda risvika kuti richagadzirisa here. Aiwa, icho chitsvairo chamunhandare yedare reparamende isu semisa Zimbabwe tichatora matanho ese atinokwanisa kuitira kuti bumbiro redu richerechedzwe.